kwazwai muri Zimbabwe ndino mukamushira chirongwa chedu cheve chidiki chandok talk right sondorega rega ini ndini Mike Hove nhasi muchirongwa tine hurukuro nava Moses Mbimbi vekambani ye Friends of Education Africa avo vane chirongwa chakanangana nekubatsira vechidiki munyika ngatiendei kuna vambimbi kuitira kuchinzwe zvizere vambimbi ndino mukamushira muchirongwa mukoma zviri kufamba
Awa ndinofara mukoma Mike, how are you?
Mushe, kana muchifara izvi nesuwo tiri kufara.
Tiri kufara zvakanyanya, zvikuru sei tichiona mukana wokurukura nemi kudai.
Ndizvo izvozvo vambimbi. Right, saka ndimika mune kambani yakanangana nekubatsira vechidiki munyika. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pekambani yenyu uyezve zvirongwa zvamuinazvo zvakanangana nekubatsira vechidiki munyika.
Friends of Education Africa iorganization kana kuti urongwa hwatiinahwo hwatinobatisana nevechidiki zvikuru sei vari muzvikoro takapedza zvikoro vakagara kudzimba vari mumakereke vamuri mucommunity vakasiyana-siyana zvatinofokata nazvo kunyanya tinotaura nyaya yecareer development for example tinotaura nemwana ari kuchikoro ari kuprimary school then they start kudevelop anoti macritical thinking skills paari kutanga kuti zvirwere zvake zvaakushowa kurongeka nekushapeneka kwadzinadzo mwana akufanira kutanga kuita kutumiwo kumadecisions tinobatsira neyatinoti career development vazhinji vanozononoka vakuda kuti vakuva form 3 vakuda kubatsirwa kuchizwa subjects nemubereki vasina kuidentifya maareas of high passion high competence and also high value saka tinobatsira nenyaya iyoyo then tikuno nyaya also yeleadership and life skills training paleadership and life skills training apa tinotarisira zvinhu zvakafanana nekuti tine utungamiriri hunobva pamunhu pache zvake sedungamunhu munhu anofanira kudzidza kuzvitungamirira iye ivhere asakatanga kutungamirira vamwe vanhu
ndamboverenga padandemutande apo uyezve mamboibata nyaya iyoyo yecareer development patinokurukura nezvecareer development apa tiri kunyatsokurukura nezvei
career development takatarisana of course sevanhu vanenge vane hurukwa hwavo tinoremekedza maprogramu esati nawo asi kana tichitaura patinoti mongo wefriends of education africa tinenge tichibata yatinoti career development career development iyi tine atinoti matopics kana kuti nhanganyaya dzatinotarisana nazvo chekutanga ndechekuti chii chinonzi career planning zvakanakirei kumbofunga nekuronga nezveremangwana rako chimbori chii ichochocho ndozvinhu zvatidzidzisa vana zvecareer planning echipiri tine yatinoti mindset and goal setting kusetawo pfungwa dzako nekuva neurongwa hwekuti ndinga achivhe sei plani yangu yeupenyu hwangu ichiri mudiki
zvino vazhinji vechidiki munyika vari kuchema-chema vasi munyika hamuna mabasa saka chirongwa chenyu ichi checareer development chinovabatsira here
chokwadi chaicho kuti titi mabasa hakuna zvachose tinenge tichiri vanhema munogona kundibvunza kuti sei madaro uyezve mabvunza munhu akanakwa kuti programu yenyu inobatsira sei chakushayikwa muvana vechiduku mazuva ano chiri chinonzi creativity mazara makopikesi vaya vanoti ndingari kuita zvakati zvatiende kutoita izvozvo izvozvizvi tanga tichiita magemu anonzi maindigenous games kungofunga pfungwa yekuti tingaite sei kutiwane running point sevana vezimbabwe tiwane mufaro macoporate akutojoinira tine vasikana vakutotoshandira vanotouya vachimhanya vachinotsvaga vachinomaketa vachinoita sei vachinodi vachinodi tikutocreata employment
aiwa takunzwa zvakanaka vambimbi vanoda kuwana ruzivo ruzhinji pamusoro pekambani yenyu uyezve zvirongwa zvanoinazvo vanofanira kuenda upi
isusu tinowanika pakarigamombe mu50 floor nhamba dzefoni dzinoti idzo 0773585155 tinowanikawozve pafacebook patwitter tinowanikazvewoso pawebsite
aiwa vamoses mbimbi vekambani yefriends of africa education tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa mudhara tinotenda
aiwa tinokutendai mukoma wai
hama dzangu tasvika kumagumo echirongwa tingasanganei padande mutande apo patwitter uyezve painstagram @bigmike3 bigmyke3 ndiyo username yangu kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti zvikurukure panapa pazvirongwa zvedu zvevechidiki unokwanisa kundinyorera ipapo bigmike3 patwitter nepainstagram tosangana nemutu wechipiri pachirongwa big connection chirongwa chedu chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana zvinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro, ndini Mike Hove.
Bye bye.